as long as ZANU iripo, no one trusts them, no one believes them. So I can assure you, kuti munhu wese angomirira election, kuti vachamisa nevamwe vavo vapinde. Zvese it's a waste of time. Akaenda kuChina akauya maoko asina chinhu. Akaenda kuZambia akaenda kuRussia maoko akauya akabata skafu. So hapana halume munhu.
Ko imo misangano iyo iyi maimboipinda chii chinenge chinyanyo kurukurwa?
Kana vasina basa nevanongokutarisa. So chinamasa vevanongo vachikomutarisa. Isu we did a lot of concrete things. For instance, you recall that Zulu takapinda ma voting rights in Zimbabwe suspendwa. So I negotiated ma Zimbabwe voting rights. Ma voting rights in Zimbabwe akaitwa restore. And ndika negotiate first staff monitored program. Ndika negotiate mari dzatakazopiwa dzema SDR. And if we hadn't had that election year 2013, I can assure you kuti tingada takatoti clear. Zvikwereti zveZimbabwe zvakutosvika pa $20 billion uchisanganisira both sovereign debt ne domestic debt. Tikada takatopedza nyaya iyoyi yezvikwereti takutopiwa mari neAfrican Development Bank, ne World Bank, nema concessionary windows International Monetary Fund.
Asika iwewe hurumende vari kuti chiri kuita kuti Zimbabwe imwe zvikwereti inyaya dzezvirango vabiti.
Zvirango, that's an excuse. Even ngwena anobvuma kuti that's an excuse. Zimbabwe is not under any sanctions. Few individuals are on travel bans. We have got a trade account in the nyika yose yepasi. Our biggest trading partner is the United Kingdom, followed by South Africa, followed by the United States. That means we are trading with people. You don't trade with people can order sanctions. So we are tired of the sanctions, the mantra. The sanctions mantra like ZANU-PF is exhausted. Taneta nazvis.
Saka zvii zvingadewo kuitwa neZimbabwe kuti pamisangano yakadai vabiti vanhu vaionewo senyika ine chiremera.
Leno chinamasa aida kuti arespect angada akaita undergo mastructural reform. Mastructural reform anoita kuti economy yedu inge ine chiremererawo. Iko zvino makaverenga budget achinzi afaya 3,000 maghost workers, but maghost workers since April akutotambira mari dzavo. They are not capable of reforms. Part of the reforms involve getting reforming themselves out of power. So without structural reform, everyone now knows what they are ZANU. They are long on talking and short on delivery. And that's the characteristic of the Mgwena government. They say we are open for business, but as I said before, people are suffering. And so it's just a pipe dream. It's just a false dream. But at this game are false dreams. We want real change in Zimbabwe. We want real transformation in Zimbabwe. And we want to create opportunities for our people. It's a top agenda. Transformation, opportunities, and prosperity.